take a man.
Simplex.
Mr. Sari Jean, the big bully.
Mavidi. Jingwe daiwa kataura kuti iwe uchatsoka. Ndanzwa nekukufunga ndiani achatura mutoro wandasenga uyu. Sangova ndangariro ndichimuona kuhope. Baby akaenda nepipo andichamuone zvekare ndichiziva kwari ndimutere.
Ndichiri kukuona kuhope kunyange zvedu tave negore. Asi mupfungwa ndangariro hadzirove.
Kuita zvandaida kuva mudiwa wangu nenyaya yenu chivai. Baby wandikura kundorira pizva waindisimbisa uchindinyepera uchiti unondida uchindipusisa uchindibatisa dombo chiti mwoyo manga upe waubuda. Wanangariro ndichimuona kuhope. Baby akaenda nepipo andichamuone zvekare ndichiziva kwari ndimutere.
Ichiri kukuona kuhope. You were my partner in every chapter. You were my laughter before and after. Nesambu kaira kutizicha kubata. Ugozo puta zose sachakabaka.
Jimedai wakataura kutiwe uchatoka. Danswa nekukufunga ndiani achatura mutoro wandasenga uyu. Sango wanangariro ndichimuona kuhope. Baby akaenda nepipo andichamuone zvekare ndichiziva kwari ndimutere.
Ichiri kukuona kuhope kunyange zvedu tave negore. Asi mupfungwa ndangariro hadzirove. Ndiani uchandipodzawo mavanga. Ndaikuvimbisa uchindivimbisa waindisimbisa ndinichikusimbisa. Pandaidona pose uchindisimudza uchindiudza rimwe zuva tichasvika. Zvazvo ndinetsa wandichoropodza watorwa mwoyo waendaka nemukorokoza. Ndakaziva ndakaongorora ndasina zara mberi ndichingoibongomora.
Sangova ndangariro ndichimuona kuhope. Baby akaenda nepipo andichamuone zvekare ndichiziva kwari ndimutere.
Ichiri kukuona kuhope kunyange zvedu tave negore. Asi mupfungwa ndangariro hadzirove. Ndiani uchandipodzawo mavanga.
Sangova ndangariro ndichimuona kuhope. Baby akaenda nepipo andichamuone zvekare ndichiziva kwari ndimutere.
Ichiri kukuona kuhope kunyange zvedu tave negore. Asi mupfungwa ndangariro hadzirove. Ndiani uchandipodzawo mavanga.